hatina kurova imbukataka vigampinyi minduro yandapa kuti kana wanga waka teere la vachikinya wanofana kunzisisa kuti mtunga miri wenyika wa mnanga kwa wachida wa singadi ivo wa settlement chikinya wari mnyika inotunga miri wane mtunga miri ya akasaruz wa muna 2018 anuwa wa mnanga kwa shekari ndia mtunga miri wa ZANPF uye shokorake nisinga chinji rano gara jitaura kuti hatidi miri zhonga mnyaya jesu matonge wenyika wema pato anopikisa ne pato rikutonga rakaita serebida ZANPF mkutuwa garu sikiro rwedu hatidi miri zhonga. Saka hafanu kuti kana muna abasu kwa haita mbiri shonga onzi ni kutindewe ZANPF kana kutindewe MDC vangani wabatu wa MDC wajita mbiri shonga kufamu na 2019 muna January kufamu na 31 July gorela pera pasiri kufamu na 1 August watikonzeresa mbiri shonga kupisa mabazi ne kutema mapulisa mapulisa zeiwa ya wanotaura kuti mapulisa anofana kuya kuzotichengeteza vachikwinya. Wanga taura muromo wetaza asini wapa msoro ere wachi taura kutu wanoda kuchengeteza ni mapulisa.
Anditi iko zero ya were pa mutemo wa mgwa.
Nembiri yawe ino zikangwa pasire sene muna mzimbawo. Kuti pose papa noona mapulisa parani zao. Ndituro na gube che ndituro nembwa kuzingirira na wachitema mapulisa wachiruwa mapulisa. Wachipisa motokari ze mapulisa. Atitacha mboona motokari ze mapulisa zakapiswa ne ZANPF. Atitacha mboona mapulisa karuwa ne ZANPF. Atitacha mboona mapulisa ne mawanga ne ZANPF. Ati wangu mapulisa kato temwa kushika pakufa. Ne batore MDC. Runovara kushiti CCC nasi. Saka ngaba sada kuchema. Nisozi Europa. Zekare.
Ko zvekuti mapurisa akavarambidza kuita musangano kugoke achiti anga asina mapurisa akakwana anga vachengetedza.
Takaona isusu mapurisa achitaura kuti havana kumbodzivisa rari yavo yokugoke. Chatinoziva chakaitika kugoke vanhu vese vakateerera ndechekuti musangano wese wakadaidzira vanhu vakasauya nouwani.